Sach Garwe Gunganore Local Government Investment Conference kana kuti Logic 2018 va George Makunde vati gunganore gore rino riri kuuya panguva iyo nyika yakatarisana nematambudziko akawanda anosanganisira kushayikwa kwemari izvo vati zvinoita kuti makanzuro aomerwe nekuita mabasa awo. Asi vaMakunde avo vanove munyori wekanzuro yechitungwiza vaudza Studio 7 kuti vanoona chinangwa chehurumende chekuti Zimbabwe iyo nyika yakabudirira panosvika gore ra 2030 chichipa makanzuro kana wekuvandudza upfumi hwavo.
Patiri nemamiriro atikaita, makanzura haasi kukwanisa kupa zvinotarisirwa kuvagari nemazvo kuburikidza nechimiro chakaitika muekonomi yedu yenyika. Asi yezvino taane mukana wokuti kwakukwanisa kutaurika, maoko azarurwa nevekunze kuti vatitambire semwana angambodii amborashika.
Meya weguta reBulawayo vaSolomon Muguni vati kanzuro yavo iri kufara kuti gungano iri riri kuitwa muguta ravo, vachiti vanotarisira kuti vachawana mazano ekugadzirisa mamwe matambudziko akatarisana nekanzuro yavo mushure mekusangana nemamwe makanzuru.
Musangano Logic unotifadza zvikoro nokuti riri kuuya apo sekuziva kwenyu takatarisana nematambudziko akasiyana siyana munyaya dzezveupfumi hwenyika. Asika unotipawo mukana wokusangana nevanogadzira mbatya dzakasiyana siyana dzatingashandisa pakutakurwa kwemarara, nyaya dzemvura, nyaya dzekufambiswa kwetsvina. Zvotipawo mukana zvewokuti tisangane nemamwe maguta tichiyeuchidzana nekushare maideas kuti zvii zvatingaita mumaguta edu kuti basa riendere mberi.
Mutauriri wekanzuro yeguta reHarare vaMichael Chideme vatsinirawo kuti gungano rakadai rinobatsira kuti vemakanzuro vakwanise kuita nemazvo mabasa avanotarisirwa kuita nevagari kuburikidza nekupangana mazano nevamwe vavo.
Tikuudza pfungwa dzemaurban local authorities ese pamwe chete, uyezve takakoka vana muzvinafundo vezvinhu zvakawanda wanda kuti vange vachitaura nesu tichionesana tichidirana pachena kuti tinge tiine donzo rimwe chete semaguta kuti tiri kuenda kupi. Saka tie apa tauya kuzodzidza kune vamwe tichi vachidzidzawo kwatiri, tichidzidzawo kune vakokwa vedu vauya pano.
Gungano reLogic iro riri kuunganidza makanzuro makumi matatu nemaviri emaguta nemadhorobha akasiyana siyana munyika rinoitwa nesangano reUrban Councils Association of Zimbabwe uye rakatanga mugore ra2016. Kunze kwemakanzuro emuno pagungano iri iro riri kupera nemusi wechina, pane vamiriri vemibatanidzwa yemakanzuro ekusouth Africa neBotswana uyewo vemakambani anogadzira zvinhu zvinowanzoshandiswa nemakanzuro kusanganisira imwe kambani yekuBritain yeZimbabwe Capital Connect inobatsira kukwezva mari inosimwa mumabhizimisi munzvimbo dzakasiyana siyana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.